vanhu vanekita mavangwana pane imwe imba inochengeterwa mitumbi yevanhu vakafa muguta revulawayo nhasi masikati ndokuzobvapo vachiteerera motokari yange yakatakura mutumbi wavacharumbira vachifora vachiimba vakananga pamahofisi ezanu pf ari kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero vamwe vataura nestudio 7 vati kushaya kwavacharumbira kunoreva kurasikirwa kukuru kwebato rezanu pf pamwe nenyika mumwe mutsigiri webato rezanu pf avo vazviti vanonzi comrade maina amana vati vakashanda navacharumbira kwenguva yakareba uye vaivaziva semunhu akashinga aive akazvipira kufira chokwadi
vamaguru vangu vari munhu vanga achingoda zvinhu zvesiveti vanga vasina kuti mangwana vaitozviita ipapo ipapo vanga vasingatyi vachingoti hamheno chero zvazvaita nyemwe ndikafira musangano because I still remember pandakatombosangana navo vasungirwa yekwamai mahofa vaitoti handimbotyi mai guru chandinoita ndoda kuenda ndega kumapurisa ndinozvisarenda kana ndichisungwa ndisungwa
mumwewo wevechidiki vezanu pf hope sendamai ati kunyange hazvo vacharumbira vaionekwa nevakawanda semunhu aikonzeresa mutauro ivo vanoona bato ravo rarasikirwa zvikuru vachitiwo mufi aimira pachokwadi nguva dzose
comrade maguru angu ari munhu ari controversial ari energetic hatarasikirwa sereki because munhu aikwanisa kubudisira mafeelings ake kunze
vacharumbira avo vaive sachigaro vevechidiki murimwe dunhu revulawayo vakaita mbiri yekuve munhu akatungamira vamwe vechidiki kusooredza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai grace mugabe vacharumbira vakashaya nemusi wemuvhuro mutsauna yemotokari pedyo nedhorobha renorton vari murwendo rwekuenda kuharare zanu pf yakavapa ruremekedzo rwegamba rehondo yerusununguko vamwe vanhu vakashora ruremekedzo urwu vachiti vacharumbira avo vange vave nemakore makumi matatu nemana vaisakodzera ruremekedzo urwu asi vebato rezanu pf vanoti vacharumbira vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu mutumbi wavacharumbira uchatakurwa kubva muvulawayo mangwana kuenda kumusha kwavo kubhikita uko vachanovigwa nemusi wesvondo ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava